Ende ngati dambudziko rine vhiki ndere kuti iwo zvinhu zvavo hazvibudi pachena. Kupiwa kwakaita Lexington Group tender kwakakonzeresa kutaura kwakanyanyisa panguva iyoyo. Vanhu vachiti sei musina kutibudira pachena kuti makambani anga achida matenda acho ndeapi, uyezve imi mazoshandisa nzira dzakajeka sedzipi kuti musvike pamari apa. Manzwisisiro andiri kunzwa zvekutaurwa nevhiki vari kuti ivo panofanirwa kuita audit yeBVR. Saka vachiti ivo vanhu veDexton havakwanisi kuaudita BVR yakagadzirwa nemichina yavo. Asi vamwewo vari kuti zeki yanga ichiti zviri kudhura zviri kuitwa neLexton. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti nguva imwe neimwe yamunotangisa nekambani nyowani, kambani nyowani inogona kuti takachipa ne50 cents kana ne100,000 kana nechipa neyamuri kushandisa iko zvino. Asi mastartup cost ekuti kambani iyoyo iuye kunyika yeZimbabwe zvinogona kuzoonekwa kuti anenge akapfuurikidzira. Saka ndinoona sekunge mazuva ano etechnology nyaya yacho nainezi dai vezeki vabuditsa pachena madocuments ekuti isusu takaevaluata A through Z. Ndozvandanga ndichedzawo kutsvaga pamhepo paintanet kuti ndione kuti vane mareports avakanyora here maererano nemaanalysis kurakidza kuti isusu Lexington hatina kuzofara nayo apa neapa. Asi maadvantages tikaenda kukambani itsva anogona kudai. Vamwe vanhu vachapedzisira vofungawo futi kuti pada Lexington yakanga yakasarudzwa nekuti vaimbova mutungamiriri wenyika kuda vaiwirirana nevanhu vekuLexington kana kuti tingati vanhu vekuChina. Asi iko zvino sezvowo zvinhu zvachinja, pava nemadhiraivha manyowani mumota, madhiraivha manyowani pamwe anowiriranawo nevari kudivi remweri. Saka decision yacho yaakuitwa zvichibudikidzira nekusanzwisisana kana kuti neutongi hunyowani hwavamo. Asi tichitarisa mafacts chewo chewo, ndaenda pawebsite yezeki, hapana chandanyatsonzwisisa kuti chii chakoshesa kuti vachinje kambani. Nekuti manzwisisiro angu ndeyekuti BVR voter registration chaiyo chaiyo yaakunosvika pekupedzisira. Saka ndisingazivi kuti vari kuitira kambani yatinozoshandisa kuvhota kwacho here. Asi kana mishini tiinayo, handinzwisisi kuti tiri kuchinjirei nekuti zvinotogona kuzotidhurira mune ramangwana.
Ndichinzwisisawo zeki payakaziisa kuti sei yafunga kupa tenda iyoyi kukambani yekuamerica iyi. Vari kuti ivo vari kuona kuti nguva chinhu chakakosha chekuti vange vachigadzira gwaro revavhoti idzva sarudzo sari dzaitwa. Tingati here vari kuona kunge kambani yeLexton Group yekuchina yanga ichikundikana kuita izvo zvavari kufunga kuti zvinokasika kuitwa naiyo yekuamerica iyi?
Ini zvinoona kunge dambudziko rakanga risiri pamushini yacho, nekuti ini ndakarejistawo chaizvo kuZimbabwe muna December. Dambudziko riri pakuti tine mishini mingani vari kurejista vanhu vachona vakatrainwa here, nekuti prosesi yachona haifanirwi kunge yakareba sezvayaiitira vamwe vanhu. Zvinongoenderana nekuti munhu akagara ari kushandisa mushini wachona ari kuita fast zvakamira sei.
Zvino tichitarisa danho rakatorwa naiyo kambani yekuchina yeLexton Group Limited rekuenda kumatare, hazvisi zvinotozononotsa here zviri kudiwa nezeki zvekukasika kugadzira gwaro revavhoti izvi?
Zvinotononoka. Ndosaka tichiti nyaya yemacontract yakakosha. Handiti mumwe nemumwe wavo paaisaina contract aifanira kunyatsoverenga kuti vanzwisise. Inini chimwe chiri kundinetsa pazeki ndechekuti iko zvino zeki haina mutungamiriri, ina acting mutungamiriri. Handiti kubva zvakarisaina mai Richard Makarau. Saka vamhanyire iko kuchinja kambani vasati vava nemukuru mutsva. Nokuti kopakazouya mukuru mutsva, mukuru mutsva oti ii decision yamakaita handibvumirane nayo. Hazvisi nani here kuti kana pachasarudzwa mukuru wezeki mutsva ave ndiye anozosarudza kambani yaanoda kushanda nayo, nekuti kana zvinhu zvikasabuda zvakanaka zvichava pamusoro wake iyeye. Ndiye vanhu vatichatarisa kuti mukuru wezeki ndiye akaita decision iyi. Saka handioni kuti chavari kumhanyira chii kana process yevoter registration yacho iri kuenderera mberi. Dai vari vamwe vainvesta maresources mukutraina vari kuregista vanhu vacho. Zvino iko zvino iyi kambani yavari kutora ndaigoogla, handina kuona kuti pane imwe nyika iri kuita BVR registration yakambovashandisa. Saka mareviews iwayo nemarecommendations zvinhu zvakakosha. Saka isusu hatingangotore kambani yandisiri kuonawo inini mamwe mareviews kuti nyika yakati neyakati vakaishandisawo vakaona michina yavo iri nani. Kusaka tiri kumhanyirei kupasati paitwa in-depth analysis.